Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Inosangana zvakare manheru anhasi uri musi wechitatu kukadzi 24, 2021. Makatirira kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Ini semushando wepachipatara handisati ndava kuda kubayiwa nhomba iyi. Ndichikonzere chekuti handisati ndanyatsogutsikana. Information yandakapiwa handisati ndagutsikana nayo kuti ndinyatsoziva kuti inondibatsirei nhomba iyoyi. Handisati ndanzawo kuti kune dzimwewo isiri yekuChina idanzawo dzawo mamwe imwe pamwe ndaigona kubayiwawo.
Chirongwa chekubayiwa nhomba chinopinda muzuva retatu vanhu vashoma vachizvipira kubayiwa nhomba iyi. Mutedzeri wemutungamiri wenyika vaKembo Mohadi vanoramba mashoko ari kubuda mumapepanhau ekuti vakaita zveupombwe izvo zviri kuramba kutambirwa nevanorwira kodzero dzevanhu. Studio 7 inotarisa zvakadzama zviri kuitika mumapato anopikisa munyika. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Chirongwa chekubaya nhomba yekudzivirira COVID-19 kuvashandi vezveutano mudunhu remasvingo chapinda muzuva retatu nhasi. Bazi rezveutano richiti uwandu hwevanhu vari kubayiwa nhomba iyi huri kuwedzera kunyange hazvo risina kupa uwandu hwacho. Godfrey Mtimba anotipanya inotevera.
Mukuru webazi reutano masvingo Dr. Amedas Chamu vati kunyange hazvo chirongwa ichi chakatanga zvishoma nemusoro wemuvhuro, vashandi vakazobayiwa nhomba iyi nezuro nanhasi vawedzera. Dr. Chamu vaudza Studio 7 kuti musi wekutanga vashandi vazhinji vaisagutsikana nenhomba iyi, asi mushure mekutsanangurirwa vazhinji vava kubayiwa.
Chirongwa chokubaya vanhu nhomba chakatanga nemande musi wa22. Iko zvino pari zvino handisati ndava ne the exact figure yekuti vanhu vakabayiwa so far vangani, asi from a team zangari on the ground chakatangawo slowly vanhu vachibvunza mivunzo yavari kuvunza. Asi acceptance tiri kuona kuti iri kuita ichikwira zvokuti manumbers vari kutaura kuti zuva nezuva ari kukwira zvokuti patinozopedza 10 days ndofunga tinogona kunge tasvika pavanhu vatiri kuda kuti tibaye. Munomu takaona kuti tine about 11,000 mafrontliners.
Kunyange hazvo Dr. Shamu vati ofisi yavo haisati yapuwa wandu hwevashandi vose vabayiwa pari zvino, sezvo vashandi vavo vakabuda vachipinda muzvipatara zvemaruwa vanotarisira kubaya vashandi chiuru gumu nechimwe mudunhu rose pamazuva gumi. Asi vamwe vashandi vataura neStudio 7 vati vashandi vemubazi rezveutano vakawanda vari kuramba kubayiwa nhomba iyi iyo yakabva kuChina. Vashandi vepachipatara cheMasvingo General Hospital vari kubaya vanhu nhomba vange vari kumuchipatara cheMushagashe neSamatoni nhasi. Chipatara ichi chiri kunze kwedhorobha reMasvingo uko kwabayiwa vanhu vashoma vasingapfuuri gumi. Mumwe mushandi aramba kudomwa zita rake ari paMushagashe audza Studio 7 kuti haasati ave nechivimbo chekuti nhomba iyi yakanaka.
Ini semushandi wepachipatara handisati ndava kuda kubayiwa nhomba iyi nechikonzero chekuti handisati ndanyatsogutsikana. Information yandakapiwa handisati ndagutsikana nayo kuti ndinyatsoziva kuti inondibatsirei nhomba iyoyi. Handisati ndanzawo kuti kune dzimwewo isiri yekuChina idanzawo dzawo mamwe zvimwe pamwe ndaigona kubayiwawo.
Vashandi vabayiwa nhasi varamba kutaura neStudio 7 iyo yatumirwa mapurisa kuti ibve pavanga vachibayirwa nhomba. Mutauriri weCOVID-19 Task Force Masvingo Varojas iri mai vati havasati vaane uwandu hwevanhu vabayiwa nhomba pamazuva matatu, asi musi wekutanga chete vashandi vakabayiwa mudunhu rose vaisvika 160 nevasere.
Pari zvino izvi panyaya yevaccination muMasvingo Province programu yakatanga madistricts ese kune mateams mairi mairi each district. Saka musi wemande wakatotanga nekuvaccinata vanhu vanosvika iwo 168 health workers. Programu yezvinezvi yakatanga ichitageta mahealth workers wese washandiwo muzvipatara, vomaclinics, ma doctors, ma nurses, ne wamwe wese wanoseva ma health institutions. Ndo wakabatsirwa muswe mande.
Vanhu vakawanda munyika vari kutyira nhomba iyi, asi Dr. Shamu wakurudzira kuti vanhu vabaiwa vachiti nhomba iyi yakanaka sezvo yakatendedzwa nebazi rezveutano pamwe ne World Health Organization.
Tiri kukurudzira kuti vanhu vabaiwe nhomba iyi nokuti nhomba yakasetifaiwa ne World Health Organization kuti iri safe, vanhu vanokwanisa kuti vabaiwe. Inhomba yakatoshandiswawo kune dzimwe nyika kwayakaonekwa kuti yakanaka.
Dunhu remasvingo, nhomba yevanhu zviuru makumi maviri nezviviri kana kuti 22,000 pachirongwa chekutanga chiri kuitwa mumazuva gumi. Nezuro, vanhu vakanga vabayiwa nhomba munyika yose vanosvika zviuru zvina nemakumi mana nemumwe chete 4,041. Nezuro, vanhu makumi mana nevasere vakabatwa nechirwere checovid-19 munyika mose, vanomwe vakashaya. Nyika pari zvino yave nevanhu zviuru makumi matatu nezvishanu nemazana mapfumbamwe negumi vakabatwa nechirwere ichi 35,910, uye vapora vave zviuru makumi matatu nezviviri nemazana maviri ane makumi masere nevasere 32,288. Vafa nechirwere ichi munyika yose vave chiuru chimwe chete nemazana mana nemakumi mana nevasere 1488. Nakamira Studio 7 Masvingo, ndini Godfrey Mutimbi.
Mtedzeri wemutungamiri wenyika Vakembo Mohadi nasi varamba mashoko ari kubuda mumapepanhau ekuti vakaita zveupombwe nemadzimai mana kusanganisirawo madzimai evanhu. Mutori wenhau Thomas Chiripasi anotipa nyaya inotevera.
Mugwaro waburitsa kuvatori venhau nhasi, vamuhadhi varamba mashoko ari kuburitswa nemapepanhau ekuti vakadanana nemadzimai aya anosanganisira mumwe anoshanda muhofisi mavo. Mumashoko avo, vamuhadhi vati mashoko aya ari kuburitswa nevanhu vane chinangwa chekusvibisa zita ravo, avo vavati vakapinda mufori yavo zvisiri pamutemo pamwe nekutevedzera izwi ravo gweta, uye vaishanda nesangano reHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica vadhewa mavhinga vati mashoko kuburitswa navamuhadhi haatauri zviri pachena kuti havasivo here vari kubuda mumasaisai vachinenedzerwa mhosva iyi. Vamavhinga vati vamuhadhi vanofanira kuongororwa nekukasika vachiti zvavakaita zvinosvibisa zita renyika.
Asi chakakosha ndechekuti hurumende yavamunangagwa ikurumidze kumbomisa parutivi vamuhadhi kuti vambomira basa, vachipa nguva kuti pagadzwe sangano kana makurukota anoferefeta nekuongorora nyaya iyoyo kuti chii chakaitika. Ichokwadi here, pane nyaya iripo here, zita renyika harina kusvibiswa here neunhu hwakashata hunogona kunge hwakaitika.
Mutauriri wesangano reCrisis in Zimbabwe Coalition vamavhelas kumalo vatsinhirawo zvatarwa navamavhinga vachiti vamuhadhi vari kuedza kuvanda nemunwe.
Tinotarisira kuti dai varatidzawo kugona kutungamirira zvakarewo kugona kuzvininipisa kana munhu uchinge watadza vabvuma kuti zvedi. Ndinokumbira ruregerero, ndakatadza kumutungamiriri wenyika vamunangagwa vakavaisa pachigaro, vakavatadzira nekuti zvavaitarisirwa nevanhu nematarisirwo avaiitwa semunhu anokodzera kungari pachigaro vatyora chivimbo ichocho. Zvakare unenge wachifanirwa kukumbira ruregerero kumacitizens enyika yeZimbabwe, kuzvizvarwa zvenyika yeZimbabwe.
Mukuru wekereke Divine Destiny Bishop Anselmo Magaya vaudza Studio 7 kuti mhosva dziri kupomerwa vamuhadhi hadzikodzere pamunhu akaita saivo anoshanda nesangano rinoona nezvekupodzwa kwemaronda reNational Peace and Reconciliation Commission.
Muofisi yavamuhadhi ndomuofisi inohausa National Peace and Reconciliation Commission inoona nezvekupodzwa kwemaronda nokugadzikana kwevanhu zvakanaka. Na zvinonyadzisa kuti Vice President vanova ndivo mukuru wacho anoreportwa to weNPRC anofanira kunga chigadzirisa nekupodzwa kwemaronda ari kukonzeresa kukurwa kana kuti kucreatewa kwemaronda mumarriage. Izvo zvetiri kunzwa kuti pane ivo vanogona kunga vakatorambana maronda atotangaya, asi vari kuclaima ivo kuti vanotungamira NPRC. Isu sevemakereka tinokurudzira kuti ngabve pachigaro ichocho nokuti hana kodzero hana zvamuchose akufanira kunge achiita basa rari kuita iroro.
Mutevedzeri wemutauriri weMDC Alliance vaClifford Hlatshwayo vati zvinonyatsa kuti munhu akaita savamuhadhi anowanikwa achityora kodzero dzemadzimai vakati vamuhadhi vanofanira kusiya basa.
Vakuita zvimwe zvisizvo pamusoro pevanhu nenyaya yekuti vanenge vane masimba akapfuura vanhu ivavo. Zvinhu zvinotsoropodzeka zvikuru, zvinhu zvisikafadzi, zvinhu zvekuti nyika kana yakatarisa ndofunga makaunzwa spokesperson vedu vafadza maheri vachitaura kuti tinoda kuti kodzero dzevanhu dziremekedzwe. Vasiri kuremekedza kodzero dzevanhu vari pazvigaro zvavari, vasiye mabasa ivavo avo avanawo. Zvigaro izvozvo zvisiya nekuti zvigaro zvinopiwa mari nevanhu kusanganisira madzimai acho vanenge vachitobvisawo taxi yavo vanenge vachicontributa kunational pace. National pace ndiyo inozovabhadhara mari dzekuti vakwanise kufona kupfona kwavanoita, dzibhadhare maofisi avanoshandisa, dzibhadhare masalari zavo, munda dzavanofamba nadzo, fuel zvakawanda zvinenge zvichishandiswa. Mari dzeva taxpayers dzacho idzodzo ndo dzinenge dzakuzoshandiswa futi kuabusa mataxpayers.
Mamwe masangano emadzimai akaita seWomen's Coalition of Zimbabwe akatonyorera komishen inoona nezvekuenzaniswa kwemadzimai nevanhu rume yeGender Commission kuti iferefete nyaya dziri kupomerwa muhadhi kuti zvavakaita hakusi kutyora kodzero dzemadzimai here vashandisa chinzvimbo chavo muhurumende. Mamwewo masangano akaita seZimbabwe Human Rights NGO Forum neWomen and Law in Southern Africa aburitsawo mashoko achitsoropodza vamuhadhi kakurudzira zvavanonzi vakaita kuti zviongororwe. Bepanhau repaindaneti reZim Live ndiro riri kunyanya kuburitsa mavhidhiyo nenyaya dzinonzi dziri kuitwa navamuhadhi nemadzimai havanonzi vanodanana nawo kusanganisira madzimai HD kakaroorwa. Asi vamuhadhi vati zvose izvi manyepo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Imwe nengo huru yehurumende yabvuma nhasi kuti vashandi vehurumende pamwe nevamwe vanhu muZanu PF vari kutengesa nzvimbo dzekuvakira dzimba zvisiri pamutemo, nekudaro vanofanira kusungwa nemitemo yenyika. Nunurai Jena anotipanyaya inotevera.
Vachitaura pakukso muchinoi nhasi pamusangano wavaita nevakuru vemapazi ehurumende gurukota redunhu reMashonaland West, amai Moliswa Chikoka vati mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa havasi kufara negwaro reungororo yezvekushandiswa kwenzvimbo dzehurumende iro rakaburitsa pachena kuti nhengo dzebato reZanu PF nevashandi vehurumende vari kuita zveuori munyaya dzekuwananisa pekugara.
Let it be known to the ruling party leadership in particular that His Excellency is appalled by party's members' links to this scourge, and he wants all the bad apples that use and abuse the name of the party to be flushed out.
Gazvizikanwe kuvakuru vemusangano weZanu PF kuti mutungamiri wenyika haasi kufara nekuwanikwa kwenhengo dzebato muhuri uye vanoda kuti vose vakasvibisa zita remusangano vabviswe.
Amai Moliswa Chikoka vaudza mapurisa kuti vaite basa ravo rekusunga wose ari kuita kana kuti akaita zveori pasina kutarisa kumeso. Amai Moliswa Chikoka vakurudzira vematare kuti vaite basa ravo nemazvo kuitira kuti mutemo ubate wose akaita zveori. Amai Muliswa Chikoka vati vose vakawana nzvimbo kubva kuhurumende kana kumakanzuru dzekuvakira dzimba zvechitsotsi vanofanirwa kusungwa.
Our law enforcement agencies, hero basa, this is the time to gain public confidence.
Vamunangagwa vakaumba komiti yakaongorora kupiwa kwaiitwa nzvimbo dzehurumende nemakanzuru pamwe nekutambira zvichemo zvevanhu vainge vatenga nzvimbo dzekugara asi votadza kudziwana, iyo yaitungamirirwa nemutongi wedare repamusoro Justice Tendai Uchena. Ongororo yavauchena inoti muchinoi pane nzvimbo yeDestiny iyo yakapiwa vaobedaya Musindo vanotsigira bato reZanu PF ava vakatengesera vanhu nzvimbo dzekugara, asi kusvika nanhasi vanhu ava vasati vapiwa pekugara kunyange vakabhadhara mari yavainge vanzi vabhadhare. Imwe nhengo yevechidiki yeZanu PF vaMike Chimombe vakapiwa nzvimbo yekuvakira dzimba, asi kusvika pari zvino hapana chakavakwa, asi vanhu vachiti vakabhadhara mari dzavo. Asi vaChimombe vati vakapedza kubhadhara nzvimbo iyi vangomirira kuvaka dzimba. kuchitungwiza imwe nengo yezanu PF va Frederick Madamba vemushandira pamwe weZimbabwe United Western Housing Corporation vakasungwa nebazi rezvekudzivirirwa kwezvehuori masvondo matatu apfuura vachipomerwa mhosva yekupa vanhu nzvimbo dzekuvaka dzimba zvisiri pamutemo. Muguta reNorton, kambani yeBeyond Reality yenhengo yezanu PF yeConsultative Assembly vadzimai muduri iri kunetsanawo nevechidiki pamusoro penzvimbo inosvika mahekta mazana maviri inofanirwa kuvakirwa dzimba iyo iri mumataredzi mhosva. Vechidiki ava avo vakabhadhara mari asi havana kuzopiwa nzvimbo dzekuvakira dzimba vave kunzi mari inofanirwa kuwedzerwa. Mashoko amai Muliswa Chikoka anouya apo vaimbo vegurukota rezvematunhu vaIgnatius Chombo vari kumiswa pamberi pemataredzi mhosva vachipomerwa mhosva yekusashandisa hofisi yavo zvakanaka vachiita zvehori munyaya dzekupa vanhu nzvimbo dzekugara. Hatina kukwanisa kubata munyori wezvematunhu mubato reMDC Alliance vasisewo zvidzai kuti tinzwe pamere bato ravo panyaya iyi. Gwaro rekomiti yavauchena rinoti pane hori hwemhando yepamusoro hwakaitika pakupiwa kwenzvimbo dzekuvakira dzimba mumaguta akawanda munyika. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Nunurai Jena.
Vaimbova gurukota rezvemari vaIgnatius Chombo vamiswa pamberi pedare nhasi vachipomerwa mhosva yekuita chikiribidi pamwe nekushandisa hofisi yavo zvisizvo mukutengeswa kwemastend muHarare. Thomas Chiripasi anoti panyaya inotevera.
Muchuchisi wenyaya iyi vaCharles Muchemwa vaudza dare kuti vaChombo avo vakasungwa nemuvhuro vakaita chikiribidi mukuwana mastendi 130 muHarare vashandisa makambani avo akati wandei kuisa mastendi aya muzita mavo. Rimwe remagweta vaChombo vaLove More Maduku vasvitsa chikumbiro kudare chekuti vaChombo vatongo vachibva kumba kwavo sezvo vachiti hapana mhosva ine kumeso yataurwa mumapepa ekupomera vaChombo mhosva. Mupurisa ari kuferefeta nyaya iyi Superintendent Maxwell Gudo Richarima vaudza dare kuti nyaya dziri kupomerwa vaChombo dziri mugwaro rakaburutswa nekomishoni yaitungamirirwa navatenda euchena yakagadzwa nemutungamiriri wenyika iyo yakaburutsa pachena kuti mastendi mazhinji ehurumende matunhu ose enyika akatengeswa zvisina tsarukano. Komishoni iyi ikakomekedza kuti paongororwe kuti zvii zvakatora nzvimbo mukutengeswa kwemastendi aya. VaGudo Richarima vati vachiri kuita tsvagiridzo yekuti zvii chaizvo zvakaitwa navaChombo asi vati umbo hwavainahwo pari zvino hunoratidza kuti vaChombo vane chekuita nekutengeswa kumastendi aya zvine chikiribidi sezvo vaive gurukota rezvematunhu. Muchuchisi wenyaya iyi apikisa chikumbiro chavaChombo achiti vaChombo semunhu aimbove gurukota rehurumende vanogona kuvhiringidzana nevafakazi sezvo vamwe vafakazi panyaya iyi vari vanhu vaimboshanda navaChombo mubazi rinoona nezvematunhu. Vatiwo semunhu aiva gurukota rehurumende vanogona kutiza munyika vakasamirira kutongwa sezvo vachiti nechinzvimbo chavaive nacho muhurumende munhu anozi vana nevanhu vakawanda kunze kwenyika. VaMaduku vati zvataurwa nemuchuchisi wenyaya iyi hazvina musoro sezvo hurumende iri kungotsvaga uta nemugate. VaMaduku vatiwo vaChombo vari kushungurudzwa zvine chekuita nezvematongerwo enyika sezvo vari umwewo vakasungwa panguva yakapindira masoja mune zvematongerwo enyika zvakazoita kuti vaimbove mutungamiriri wenyika muchakabvuva Robert Mugabe vasiye basa muna 2017.
Zviri pachena kuti pane zvematongerwo enyika. Ndinoona kunge muvanhu vari kutonga vachingori nenyaya yekuti takambopomera mhosva kuna Chombo pakutanga pavaitora masimba nezvekuu zvazvo vachiti ana Chombo ndivo vanhu vaiita zvakati nechakati. Vamwe vacho vanhu vakatotiza vatya ipapo Chombo ndiye chete umwe wevanhu vashoma akasara ari muno. Saka ivo vanoti aidha kuti vanzwe zvavaitaura ichokwadi zvazvo vada kuti munhu ange akatiza kana ari muno toti akuisa kujere kuti vajustify zvavakaita muna 2017. That's why uchiona vanhu vachingounza munhu kukoti asitorina kana nyaya iripo vachimhanyirira kuti zvibude muchi mumapepa navo.
Mutongi wedare vaStanford Mambanje vati vachatura mutongo wavo mangwana panyaya iyi. VaChombo vakasungwa zvakare muna 2017 vakapomerwa mhosva dzakafanana nedzavari kupomerwa pari zvino uye vachiri vakamirira kutongwa nenyaya idzi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Yasvika nguva yekuti timbonzwa zvaitika kune dzimwe nyika. Mapurisa emuCalifornia ari kutsvagurudza kuti chii chingave chakakonzera kuti motokari yemutambi wemutambo wegolf Tiger Woods ibude mumugwagwa ichibva yanobondera pamuti ndokubheuka, izvo zvakasiya Woods akuwara zvakaipisisa. Tsaona iyi yakaitika nezuro mangwanani kunze kweguta reLos Angeles. Mushure metsaona iyi, Woods akaendeswa kuchipatara cheHarbor UCLA Medical Center. Mumiriri waWoods anoti mutambi wegolf uyu akakuvara makumbo ake. Mashoko aburitswa paTwitter yake anoti Woods akavhiiwa kwenguva yakareba pagumbo rake rekurudyi pamwe nechitsitsino. Zvinonzi Woods ari kudavira mushonga yaari kupiwa uye anenge akamuka nguva dzose ari pamubhedha wake muchipatara ichi. Mapurisa anoti haanawo zvinodhaka zvaakaona paongororo yaakaita pana Woods. Mapurisa aya anotiwo kukuvara kwaWoods hakusii upenyu hwake huri munjodzi, asi vamwe vatotanga kare kutaura kuti tsaona iyi inogona kupa kuti Woods asatambe mutambo wegolf zvakare. Zvinhu hazvina kumira zvakanaka kumapato anopikisa pamberi pesarudzo dza2023 sezvo nhengo yeMDC Alliance amai Lillian Timvios navaBlessing Chebundo veMDCT vati vave nhengo dzeZANU PF. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nhasi vagamuchira vaChebundo naamai Timvios kuhofisi yavo yeState House, izvo zvashorwa padandemutande reTwitter nevaimbova gurukota rezvekubudiswa kwemashoko muzvinafundo Jonathan Moyo, avo vati vaMunangagwa vari kushandisa hofisi yehurumende kuita zvebato ravo. Tabvunza vaChebundo kuti sei vafunga kutora danho iri.
Takatora decision, personal decision, kuti inguva yatikwane kuti tikontribute kudevelopment yenyika kubudikidza nemaprograms akawanda wanda tichishandisawo experience atakawana neexpertise watakawana wakati wandei. Chido changu kuti ndive ndokontributa and leave a legacy mukudevelopa kwenyika. Asi zvamunoziva kuti panguva yega yega nyika ichiranwa inoranwa nepati inenge iri kutonga nemapolicies ayo. Saka naizvozvo kunobva mapolicies iwayo ndaita chido ichi ndokuzana PF nengo ari kutonga, saka unotobatsidzira from that point of view.
Mukuru anoona nezvekuburiswa kwemashoko mubato reZANU PF vatafadzwa Mugwadi vati vanotambira nemufaro vaviri ava.
Zvinhu zvinofadza nekuti nyama yakanaka inozvitaridza yoga, haiboperwe haidedzerwe semabhero ayo vanhu vanouya kunyama yakanaka. It's part of our 5 million campaign. Tinovatenda nekuya kwavaita.
Asi vachipindura mutedzeri wemutauriri weMDC Alliance vaClifford Hlachwayo vati izvi hazvisi kuzokanganisa gadziriro yavo yesarudzo dza2023.
Nyaya dzematongerwo enyika kana kuzvemapati zvinhu zviri zvinoipindwa kana kuitwa nekuda kwako inonzi voluntary. Ndichinoitika nechekuti vamwe umwe naumwe munhu ane zvaano ependira mune zvematongerwo enyika, asi ndozvinozobuda manje kana tasvika panguva yakaomesesa. Ndozvaitarwa naPresident Tsvangirai kuti service and sacrifice. Panonge pakudwa service and sacrifice ndopanenge pakuoneka kuti iwo wakapindira chii politics, uri kuite chii, ndopazvinosvika ipapa. And izvi tichazvikunda, tichakunda zvese zvoita ZANU PF zvekuda ku create zvimaparty zvavo ata vachitora vamwe vanhu vachidi kuda ku create one party state kana one faction state. Izvozvo hatinei nazvo, ticharwisa kuti vana vaZimbabwe vasununguke zvakanaka, vagare zvakanaka.
Zvinhu hazvinawo kumira zvakanaka mubato reMDCT umo Dr. Thokozani Kupe vari kuramba kutambira kukundwa kwavakaitwa sarudzo navaDouglas Monzora vachiti dzaive nemhirizhonga uye dzakabirirwa. Taedza kubata amai Kupe navaMonzora kuburikidza nekuvanyorera mibvunzo, asi hapana angati apindura pataenda pamhepo. Mukuzeya zviri kuitika kumapato anopikisa, tabatawo nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vaFarai Maguhu.
Ndichitarisa mapato anopikisa muZimbabwe, ndingati ini ndichiri kuitika ikoko ndovatinoti mahumbwe ekuti iwe ndiwe baba ini ndini mai. Kuri kuendwa hapana, kuri kuendwa neopposition muZimbabwe. Mashoko anorwadza kutaura, asi ndochokwadi chekuti hatina opposition muZimbabwe. vatiri kuti opposition vanhu vari kutsvagawo cheuviri vari kutsvaga kurarama. Ndosaka muchiona kuti zvikatirwadzei unoona vanocrossa floor vakuzanu PF vakawanda vacrossa floor vachienda kuzanu PF ende kune vazhinji vachavatevera.
Vamwe vaimbova nhengo yeMDC mudare reparamende vachimirira Masvingo Central vatongai Matutu ndevamwewo vakaenda kuzanu PF vakatambirwa zvakare kustate house navamunangagwa. Zvimwe zvarwa zveZimbabwe zviri muCanada zvinoti zviri kufara nemabatirwo ari kuitwa denda reCOVID-19 nehurumende yenyika iyi, uye zvinoshuvirawo kuti Zimbabwe ine zvakawanda zvainokwanisa kudzidza. Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chiri muCanada, mufundisi Takudzwa Mukumba vekereke yeApostolic Faith Mission kana kuti AFM, asi vanoti dambudziko guru ranyanya kusangana nevanhu vemuZimbabwe vari muCanada inyaya dzekusanyatsogadzikana mupfungwa. Vanoti zvakakosha kuti vanhu vapote vachibvunzana upenyu panguva ino yeCOVID-19. Regai tinzwe hurukuro yavaita naMavilas Muhlanganya uye weStudio 7.
KuCanada dambudziko redenda ririko, asi regai nditi hurumende kuno iri kubatsira zvakanyanya. Pairi kunyanya kubatsira inhau yekuzivisa vanhu madzivirire avangaite dendai, marwisire avangaite dendai. Kudzivirira ndinoreva kuti vari kukurudzira vanhu kupfeka zvinovhara mhino nemiromo yavo pavanofamba vachisangana navanhu, zvatiri kuziva zvinonzi mamask. Zvinobatsira kuti ukasangana nyangwe neanenge aine dendai, hakuna zvinogona kutapukira kuuya kwauri. Zvimwe zviri kukurudzirwa ndezvekuti panosangana vanhu vachengetedze mikaha pakati pavo yatingati social distancing muchirungu, inoita kana zvinambwe zviviri. Izvi zviri kubatsira zvakanyanya kudzikisira nhamba dzedenda. Zvimwe zviri kuitika ndezvekuti makambani anenge achishandira vanhu vazhinji wakuita kushandira kwekuti munhu anoshandira ari kumba. Zviri kubatsira zvakanyanya as well kuti chirwere ichi hachisi kuzouya futi kudzimuri, because vanhu vaakungogara vari mudzimuri dzavo. Asi vachigara vari mudzimuri dzavo vachishanda kuti vakwanise kuona chikafu chokudya nezvokudya, uye hurumende inobatsirawo pano neapo kune vamwe vane makambani, nekuti kune mamwe makambani akakanganisika zvichidipendawo nekusimba kwaakaita nokuda kwedenda. Asi hurumende iri kubatsira makambani kuti aregeze kuvhara.
Tiri ipapo tinonzwa vazhinji vachitaura kuti vanhu vari kusangana nekushushikana panguva ino iye yatingati kushushikana mupfungwa kana kuti mental health. Zvakamira sei ikoko?
Ichokwadi, mamental health situations uye kushushikana mupfungwa ariko kuwanda. Ndinofunga kuti nemamiriro akaita zvinhu zvinogona kuramba zvichioneka, nokuti savanhu takajaira kusangana tichitaura nyaya tichitorerana mitoro yedu. Asi ukasvika panguva yekuti wakugara wega, zvauri kungofunga uri kufunga wega, hauna umwe wekutaura naye, hauna mumwe anokuti mangwanani mamuka sei, hauna mumwe anogona kukukurudzirawo kuti ngatiendei kuchechi. Muri kuona kuti machechi mazuva ano tiri kupinda paonline, saka mumwe anobva agona kungoneta kupinda paonline paya. Saka zvokonzera kuti inopfungwa pakuremerwa kwadzo uye pakutambudzika nokufunganya kuti zvino zvinopera rinizvi, mhuri yangu inodye, remangwana rakamira sei, netariro rine remangwana. Vazhinji vari kusvika panguva yekuti vari kukanganisika nekuti mibvunzo yakawanda inenge isina mhindo.
Saka imi semakereke, zvii zvamuri kuita kubatsira vanenge vapinda panguva yakadai yekuti pfungwa dzawanda?
Samakereke chikuru chatiri kuita kukurudzira kunamata pamwe chete nekuedza kutumira manotifications iviso zvekukurudzira vanhu kuti uyaitinamate pamwe chete, uye pakunamata paya tochikurudzirana kuwanetariro.
Avo vanga vari mufundisi veAFM Pastor Takudzwa Mukumba vachitaura naMavilas Muhlanganya uye weStudio 7 vari muToronto kuCanada. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Anokonika nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri. Tokusiyai muchinzwa nhau dzeIsindebele.
Soko isika tisenda baku VOA.